sayati haichakwanisa kupa vachere vezvicherwa vemigodhi magetsi. Zviri kureva kuti nyika yeZimbabwe yasangana nedambudziko guru chaizvo nekuti kwemakore mazhinji vezvicherwa ava ndo vanounza foreign currency zhinji munyika inosvika 70% of total foreign currency earned by Zimbabwe. Saka zviri kureva kuti kana vasina kupiwa magetsi havachakwanisi kuchera zvicherwa izvi, zvokonzeresa kuti nyika ichapinda panjodzi yekushayiwa mari yekunze yakati o. Zvakare zvinokwanisa kukanganisa futi nhau yemainvestors.
Ko sei muchidaro muzvinafundo mugano?
Tiri kuona kuti mainvestors anga achiuya kuZimbabwe vanga vakanyanya kurerekera kuenda kumamining. Saka nanyika yakushayiwa magets zvaakureva kuti mainvestors vachatya kuuya muZimbabwe.
Ko hapanawo here zvimwe zvingaitwe nevemaindustries kuti vakwanise kuramba vachichera iyo migodhi?
Mining is a very expensive project yekuti haikwanisi kusupportwa nemagenerators sezvi tinoona kumamanufacturing companies. Saka zvinoreva kuti vanhu vachashaya mabasa nekuti vachamira kuoperator. Zvichireva kuti kana zvadaro zvakare, target yehurumende yekugadzira inonzi $12 billion mining economy yaenda musango.
Zvataurwa navagata izvi zvakushamisa here?
Chinoyeonika chamadza ndechekuti ndiri kushayiwa kuti chii chambonyanya kuitika kuti ZESA itadze kupa magetsi kune vemugodhi, nekuti mazivira atinoita kwemakore mazhinji apfuura, tingati matatu apfuura, tinoziva kuti vemamining companies ava vange vachibhadhara magetsi nemaus dollars. Saka mari iyoyi iri kuenda kupi? Zvekare ndiri kushayiwa kuti hurumende zvavanogara matara vemukabhineti ndo zvavauyira naire izvozvo zvine national security threat yakadai kuti nyika ichapesira yaenda kunomira nekuti foreign currency inonge yasingachauyi. Ndaifunga kuti announcement iyo yaitwa nezesa is misguided, saifana kunge yatoitwa zvachose.
Nechikonzero che?
Nekuti paifananga paritorwa matanho ekugadzira dambudziko ringadai reisangana nezesa pane kuti vamhanye kunoudza nyika zvinhu zvinotyisa kudaro, kuti zvokuti munhu wega wega paari anonge akuona kuti remangwana harina kujeka.